manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateriri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu nyamavhuvhu 19 2022 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa neve Zimbra vanoti vabata zvikakarara zvemotokari zviviri zvajustice mayor Wadyajena vanova mumiriri wedare reparamende vakapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso nezuro vachipomerwa mhosva dzeuori. Kanzuru yeHarare yatanga kuongororwa nedare reparamende pamari inonzi haina kufambiswa zvakanaka. Hurumende iri kuyambirawo makambani anoitengesera zvinhu nevakuru vemakambani ehurumende kuti vacharangwa zvakaomarara vakaita zveuori. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bepa Nauri Herald rinoti pane motokari mbiri dzemhando dzepamusoro-soro dzinoti BMW neimwe yeLamborghini dzemiriri weGokwe nembudziya mudare reparamende vaJustice Mayor Wadyajena avakapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso inosvika mari yemunyika zviuru mazana maviri kana kuti 200,000 pamhosva yavari kupomerwa yekubiwa kwemari inosvika mamiriyoni mashanu emadhora ekuAmerica dzabatwa pa Bidebridge Border Post dzichiedza kuendeswa kuSouth Africa. Studio 7 yaedza kubata vaWadyajena asi vanga vasiri kudaira nharembozha yavo. Taedzawo kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati uye havanawo kudaira nharembozha yavo. Asi tabata mutauriri weZimbra vaFrancis Chimanda avo vaudza Studio 7 kuti havakwanisi kutaura zvizhinji nezvenyaya iyi.
Hatikwanisi kupindura mibvunzo yenyu nekuti kune mutemo wenyika unodzira Zimbra kushambadzira nyaya dzemataxpayer. Mutemo iyi unonzi mutemo yeconfidentiality.
Ayo mashoko emutauriri weZimbra vaFrancis Chimanda vachitaura neStudio 7 vari parunare muHarare. Bazi rezvemari ranyorera tsamba kumapazi ehurumende richiyambira vakuru vakuru vemakambani ehurumende nevanoitengesera zvinhu kuti vachasungwa vakaita zveuori. Izvi zvinoteverawo imwe yambiro yakapiwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa apo vainyora mubepanhau reSunday Mail. Makambani akawanda anonzi ari kutengesera hurumende zvinhu zvichidhurisa zvakanyanyisisa. Muguzeya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyadzi zveupfumi muzvinafundo Gift Mugano.
Apa tiri kuona kuti hurumende yazobvuma zvetaitaura zviya paStudio 7 kwemakora akusvika tongoti mana. Tichitaura kuti dambudziko rokusadzikama kweupfumi hwenyika munyika yeZimbabwe zviri kukonzereswa neMinistry of Finance. Taitaura paya vanoziva vaiteerera kuti hurumende iri kudya mari unga mansungu nemacontractors or maservice providers anonga achiita basa rehurumende. Ndoo zvaakubuda patsamba yangu naMinistry of Finance apa zvavakutaura vachichipomerana mhosva kuti iwe ndiwe muroyi, iwe ndiwe muroyi, asi munhu atofa kudhara. Vaakuchizviona, saka tinoti kana vaakutaura kudai zvakanaka, vaona, vaakubvuma. kuti ma pricing aishandiswa akanga ari kura ya muna.
Mungapa mwenzanisi ripapo mojuna fundo.
Wanojita ma services kuma roads huko. Waecha jamari zedu kuti wanyasa utura maresi kurumendi. Vaona mari iyo kuti wanungu wane simbari mare ya kawanda. Wende kumbaketi msika mtema wa foreign currency. Wono dingura rate nekuti wanungu wajida kutura mare mmaketi ne chimbi chimbi. Saka vaka siya ni masivu usivansa. Nunga atambira mare ya wa shoma shoma. Yukuti kana wako da utengi wako mare foreign currency msika mtema. Unungu wajitu rwaziwa chiti dae pabuda waka mare kanubatika. Ivo vangu wa singa rwaziwa. Waite mane demo. Ndo zwanga wechitika. Ndo saka rate yanga nge chipenga. Kuno shia ku 800 against $1. Saka, zvaku itika apaka, vaku pamera na mosha, vaku chiti manji, saka ta haku da haku chimisa, chimbuka mpengu chia changa chitika. Right. Saka, mvunzo ndewe kuti, vanu kwanisa kumisa yari chimbuka mpengu chema reti. Mareti kwa saku zikamere.
Tumbunopa wana siyapa.
Ini handi unu, tuwana wacha wina hondo ini, kuti, vaku tenga Colgate, kuti wageze mazino, iyo mazino apera mkano kudala. Parizu ino ndukureva kuti kudini, ndukureva kuti inini paane ufumi wanyika izoshi, wakuneza kuhudzoreza pe wanufananga huli, ndukute wanawachi na confidence. Cheki tu ndete kuti Minister of Finance, Professor Mtukunwe, waka ita budget re almost 2 trillion Zimbabwean dollars. 64% emari iyoyo ikuenda kuma service providers na ma contractors. Echireva kuti vato gara vatema futi ugarire kuti marenga ejiwe unga mansungu kana unga mshongo wa msana. Chimwe chicheta kuti zvisambunira izvi ndezvekuti kuti vara kwavari kuita vanhu vavhunduka rufuno kuti nyika yange yakunovharwa. Asi vari kuprovider service yacho ndivanani ndivo vanhu vari masahwira evari muhurumende vanova vari vashoma futi.
Zvinenge zvichifamba siya bhamu zvinafundo.
Unoona munhu ari kuconstruction ari kumarodzi. Arugadza futi madems. Arugadzira madems. Ndiye futi ari kusupply ma inputs ari wa command agriculture. Ndiye futi ari ma bank futi ane ma bank anonga achishanda kupa mari kuvarimi. Saka zvinogona sei kuti hurumende inge ine simba yekuzvimisa iyo kuti isadya mari nekuti ndo vari futi business. Saka ndiri kufunga kuti iyi tsamba yavataura iyi vanyora zvavo nekuti kupanika kucha kufa. Asimati gare gare wajeta atinga ambo fukufa kuitiki. Utanga futi msarinya. Yukuta angu jafuti marunga manzungu. Saka...
Nyanzi, mnyadzezo upumi, mzina fundo, gift mugano, vashita wadavari parunare ku Pretoria, South Africa. Mapurisa apedza mazuva makumi maviri nemaviri. Asina kutsunga mumwe mutsigiri weZANU PF wakati mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa muri yavo nevatsigiri vavo vapondwe kunyangwe hazvo mapurisa anga avimbisa kuti achaferefeta nyaya iyi. Musi wa 27 Chikunguru gweta rinorwira kodzero dzevanhu amai Beatrice Mutetwa vakapiwa tsamba nemapurisa achivavimbisa kuti achaferefeta nyaya yemurume uyo. Asi mapurisa kusvika parizvino haana chaachataura namai Mutetwa nezvenyaya iyi. Taedza kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati asi vanga vasiri kudaira nharembozha yavo. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masiye.
Nyaya yemapurisa muZimbabwe yekusada kuinvestigeta nyaya dzinoenderana nokutyorwa kwekodzero dzevanhu vanonzi veopposition zvinhu zvinokashamadza ende zvinhu zvatinoona kuti hazvizi zvinyowani muZimbabwe nokuti panguva pfupi pfupi yapfuura nekumasuro kuna nguva yava Mugabe tichipinda mune nguva yatave yava Mnangagwa tinoona kuti mapurisa even hurumende haina yatingati hanya nekuprotekta marights vavo vanonga chinzi vanopikisa hurumende.
Mapurisa anomboti nyaya dzine chekuita nevatsigiri veZANU PF dzinenge dzisina kumhangarwa nekudaro vakwanise kusunga vanhu. Asi pane nyaya iyi yakamhangarwa namai Mutetwa yemutsigiri weZANU PF aiti vachamisa vapondwe. Asi kusvika pari zvino asati asungwa kwauda kutopera mwedzi, munozviona sei?
Kuona kwatikuita panyaya yekusasungwa kwe munhu wezanu PF uyo akabuda achitaura kuti vachamisa vanhu vakurawa. Zvinhu zvatinoona kuti zvinhu zvinongoendana panyaya ye pachirungu yatingati inefficiency yemapurisa pakuita basa ravo. Mapurisa edu haazi vanhu vari kushandisa tingati chipurisa chavo chavanofanira kuva chishandisa chemubumbiro romutemo.
Sei muchidaro vamasi?
Tikuona kuti mapurisa vanhu vakungoshandiswawo zvavo nemapato nyanyanya ZANU PF kuti vaende vachiwedzera kuchikora kodzero dzevanhu vanonga chinzi vanopikisa hurumende kunyanyanya kana uri munhu weCCC.
Pane dambudziko rei nyaya ikasagadziriswa nyika yatarisana nesarudzo?
Patikuenda apa pamaelections zvinhu zvatinoona kuti zvinhu zvinopa yatingati lack of confidence mumainstitutions edu emZimbabwe pakuti panguva yemaelections panenge pachida kuti paite vanhu vanoona kuti runyararo rwanyatso kubatanidzwa zvakanaka ende pakaita kana kuti nyaya dzokuti pane mhosva yaparwa ingava zvayo yekuti yaparwa nemunhu wekuopposition kana kuCCC kana kuti munhu weZANU PF, vanhu vese vanofanira kungoonekwa vachinzi vakafungofanana mumaziso emutemo.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vachitaura vari parunare kuTexas muno muAmerica. Dare reparamende nasi ramisa meya weHarare vaJacob Mafume nevamwe vakuru vekanzuru pamberi pekomiti inoona nezvemari dzeveruzhinji yePublic Accounts Committee, Subcommittee on Local Government Authority inotungamirirwa nemumiriri weChegutu West vaDexter Nduna kuti kanzuru itsanangure kushaikwa kwemari inosvika mamiriyoni mazana maviri emadhora ekuAmerica. Mukuru mubazi rezvekufambiswa kwemari kana kuti Auditor General Amai Mildred Chiri nemuridzi wekambani yeCrew Associates vaDani Van Heden vadaidzwawo kuzopa ufakazi wavo panyaya iyi. Ivan Zininga weStudio 7 abata mutauriri weHarare City Council vaInnocent Ruwende kuti tinzwe zvizhinji.
Tukuti mukuferefeta kwavo mabhuku ekanzuro Auditor General found out that it was 200 million, which was unaccounted for. But it is as a result of the council, Yakaiti, a switch off enterprise resource, Yakashan, because you know, I am the BIQ, Yango, it was abrupt, Yoga, switch off in a vendor, it is probably.
Saka imari yekuti vanga vatobhadharwa yakazo kana kuti vanga vakaimirira kuti ibhadharwa haina kuzobhadharwa.
Ayo imari inozi inenge yanga yakatobhadharwa iri kunzi it's unaccounted for, meaning kuti havana kuona kuti yashanda pasi. Zvinhu zva2018 zvatiri kutaura kumashure patakabva kuBIQ system yataishandisa yebilling yainzi BIQ izvo zviita kushandisa imwe inonzi fage. Saka zvakaitika vhende akangotiitira switch off mushini zakati mari inogona kunge yakatoshandawo zvimwe but hatisina evidence yekuti yakashandii because we could not trace back system yedu kuona kuti chii zvakashandii.
Saka izvinogadziriswa sei nyaya dzakadai idzi? Veruzhinji vangade kunzwisisa kuti vagari vemuHarare vanozochema mangwana vachitakadyirwa mari iyo isina kudyiwa. Zvogadziriswa sei?
Apa pangatoshanda kunze kuti uyu venda wedu akativharira kunze akambotidzorera mabhuku edu mushure tinokwanisa kunge tiona kuti mari totresa kuti mari dzacho dzakafamba.
Saka pari
nova ndizvo zviri kuitiko, ndizvo zvinenge zviri kuedza parliament kugadzirisa kuti iyanane nedavenda yedu.
Munoona vachikurumbidza vadaira here kuyanana uku?
Unotarisira kudaro nekuti nhasi vanga vachitotaura vese mapati acho ese ari mvure.
Mutauriri weHarare City Council vaInnocent Ruwende vachitaura vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Mumirirwe Zaka East mudare reparamende va Clemens Chidua varu kurudzira vagari vemudunhu ravo kuti vamhangare kubazi rezvemhuka reNational Wildlife kana vachinge vaona mhuka dzesango dzinokwanisa kuzovaruma kana kuvauraya. Vachidua vataura izvi mushure mekunge imwe mhuri yemunharaunda mavo yekwaMaroi yarumwa nemapere mavhiki apfuura. Vachidua vanotivo pari zvino mhuri iyi iri kushungurudzika nekudhura kuri kuita kurapwa kwavo kumasvingo General Hospital sezvo vaine mhuri ine vana vadiki vanodawo zvakare kuchengetwa. Vaenderera mberi vachiti kunyange hazvo hurumende nevemachechi nemasangano akazvimirira ari kuedza kubatsira, rubatsiro urwu runoda kuwedzerwa. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavelas Mhlanganya uye navachidua nezvenyaya iyi.
Vatatu vakarumwa nemapere, baba Robert Maroi vanova ndivo baba vakuru vanga vakaadmitwa kuSt Andrews Musiso Hospital kuZaka vakadischargewa iye zvino vavakumba, asi vachiri muchipatara ndirwatiringa Maroi naMuchanyara munodya vese vari vokuwati 32 kuno kuZaka. Muchanyara munodya akarumwa maoko ese nemapere zvokuti iye zvino havasisina maoko. Pavakarumwa vanga vachangobva mukubatsirwa mwana aine 18 days vachirimo muchipatara kumasvingo General Hospital. Murume wavo Rwatiringa Maroi achirimo akarumwawo zvigunwe asi vachiri admitted pamasvingo General Hospital.
Mungati matambudziko api akatarisana nemhuri iyi pari zvino angade rubatsiro kubva kune veruzhinji?
Ndingati zvinhu zviri kunyanyonetsa iye zvino inyaya yemahospital bills. Vanhu vari kubatana vari kuzama kubatsirana asi mahospital bills haasati apera kubhadharwa. Mishonga nemabhandeji zvinodiwa zuva nezuva zviri kuramba zvichidiwa izvozvo, ndo pamwe panodiwa rubatsiro. Ende ndingada kutaura nenyaya yaMuchanyara munorya, vanova ndivo vakadyiwa mavoko ose vatinotarisiravo kuti vanogona kuzoda maartificial limbs. Ndingatizve ndisiri kutarira chete pane avo vakarumwa nemapere, ndinotarirazve pavana varipo.
Vane vana vangani uyezve rubatsiro rwupi rungadiwe nemhuri iyi kubatsira vanava?
Pane mwana mudiki ane mwedzi nemazuva ari kuda mukaka wekumwa uyezve nezvakafanana nenhumbi nemapambasi. Heni pane zvikomana zvitatu zviripo, matwins ane 7 years nechikomana chimwe chine 10 years. Vese ava ndingati vanodawo rubatsiro zvekare rwenhumbi neuniform. Plus pamatwins apa pane chikomana chimwe chine eye cataract, chine ziso risiri kuona zvakanaka. So rumwe rubatsiro rungangozodikwa ndewekuti after vapora vabuda. Iye zvino pandakamboenda ndichivaona ndiri kuona kuti vese vanoda counseling uyezve nemalife skills okuti vokwanisa kuzorarama sei neurema.
Pane kurudziro yamungapa vanogara munharaunda umu here panyaya iyoyi yekurumwa kwevanhu nemapere munharaunda iyi?
Chandingada kutaura ndechekuti nyaya yehuman wildlife conflict iri kungoramba ichiitika munzvimbo yeZaka. Ende tiri kukurudzira vanhu kuti pavanoona mhuka dzemusango dzinenge dzabva kumanational parks ngavaripotei kudepartment renational parks. Zvese izvi zvinotibatsira kuti zvinhu zvakadai zvisaramba zvichiitika.
Vanenge vachida kubatsira mhuri iyi vanobatani?
Tinokumbira kuti kune avo vanoda kubatsira vanogona kufonera vanonzi Mai Munodya. Munofonera vanonzi Mai Munodya panhamba inoti plus 263 77 390 4200. Ndodaidzira zvenhamba yacho zvakare kune vanoda kubatsira. Munofonera vanonzi Mai Munodya panhamba inoti plus 263 77 390 4200.
Avo vanga vari mumiriri weZaka East mudare reparamende vaClemens Chidua vachitaura naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7 vari parunare kuZaka kumasvingo. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri webato guru rinopikisa muSenegal vaOsmane Sonko vaparura urongwa hwavo hwekutsvaga rutsigiro pasarudzo dziri kuitwa gore rinouya. Vachipomera mutungamiri wenyika iyi vaMaxal neFrance mosva yekuda kuvarambidza kukukidza musarudzo idzi. Mutungamiri wenyika yeUkraine vaVolodymyr Zelensky vakasangana nemunyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres uye mutungamiri weTurkey vaRecep Tayyip Erdogan vakati hapana chakaipa kuti sangano reUnited Nations reInternational Atomic Energy Agency rishanyire panogadzirwa simba remagetsi nemhando yenuclear paZaporizhia Nuclear Power Plant apo pari kukandwa zvombo zvehondo. VeUkraine neRussia varikuna kurirana nyoka menyu kuti ndiani ari kukanda zvombo zvinogona kupinza upenyu hwevanhu vakawanda munjodzi. Vamwe vagari vemudunhu reMashonaland West vava kuenda kunorapwa kuZambia uko vanoti vanobhadhara mari shoma asi vachitariswa navana chiremba pamwe nekupiwa mishonga. Izvi vanoti zvirukonzerwa nekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika panyaya dzezveutano. Nunura Ijena anotipanyaya inotevera.
Mumwe akaenda nemwana wake kunorapwa kuZambia ndivaloid mapfumo vanogara kumagunje. Vamapfumo vakaenda nemwana wavo kuZambia achirwara nechirwere chekurwadzwa nekuzvimba kwenhengo yesikarudzi kana kuti femoral hernia.
Rapana nemushonga yose unoikwanisa kuiwana iko haona mate hapana paipo kunzende munotenga kunhengu chemistry kana wakutonzi unotenga chemistry ndoimwe mushonga imwe inenge yokubatanidzwa neimwe asi mizhinji yacho inopiwa ipapo plus vanenge vachienda kuexcellas nenoke kuenda kuexcellas.
Ava vapfuma vanoti vakaenda nemwana wavo kuchipatara cheHarare kugomo kana asi mwana wavo haana kurapwa kunyange vakabhadhara mari.
Mwana wangu ainzi Netanyahu anga achinzwa anga henia ndakaenda kuHarare ndinokwana kuita 4 times pagomo but hapana chandakawana vakati tichazokufonerai ndobva ndachiona kuti nhingi henia iyi iri kukura mwana ari kunzwa kurwadzikana haana kona kuwana access but pandakangoenda kuZambia kamwe chete mwana ndokubva anonorapwa achibva atopora izvozvo zvatotamba.
Vana mukoti nana chiremba vemunyika vanoti hurumende haisi kuvapa mari dzemihoro dzakavakwanira kuti vararame ivo nemhuri dzavo nekudaro havasi kushanda nemwoyo wose uye kuzvipatara hakunawo zvikwanisiro. Bazi rezveutano rinoti harisi kuwana mari yakakwana mubhajeti kubva kubazi rezvemari. Nekuda kwematambudziko aya vamwe vagari vekumashonaland west vave kuenda kunorapwa kunyika yeZambia pachipatara chemutendere chiri pedyo nemuganhu wenyika mbiri idzi. Mumwe mudzimai wekukaroyi amai Mata Gwashure vanoti vakanosunungukira mwana wavo kuZambia sezvo madzimai akawanda vaifirwa nevana vavo pakusununguka pachipatara chemukaroyi.
Ndakauya kuno kuzosununguka nekuti madzimai akawanda ari kufirwa nevana pakusununguka pachipatara chemukaroyi.
Vakafanobata chigaro chemukuru pachipatara chemutendere kuZambia mukoti Lina Mwase vaudza Studio 7 kuti vanhu vakawanda vekuZimbabwe vari kurapwa pachipatara ichi. Mukoti Mwase vanoti vanhu vanosvika chiuru nemazana mashanu nemakumi maviri nevatanhatu kana kuti 1526 vakarapwa mumwedzi mitatu yekutanga kwegore rino.
January we attended to 405 people. February we attended to 400.
Muna January 405 people. February 443. March 678. Tamwene vakazvitakura vakawanda vanouya kuzoitwa operation.
Mukuru mubazi rezveutano mudunhu reMashonaland West vaGift Masocha vanoti hazvishamise nekuti kudivi reZimbabwe kune kliniki inotungamirirwa namukoti asi pamhiri payo kuZambia pane chipatara chikuru chine madhokotera nehunyanzvi. Vamasocha vanoti zvakanaka kuti hurumende ivake chipatara pachirundu. Mumiriri wechinhoi muparamende uye vari chiremba Dr. Peter Matarutse vanoti hurumende inofanirwa kuisa mari yakawanda muzvipatara sezvo musina mishonga pamwe nezvikwanisiro.
Tinoanena nehurumende tisa mari muzvipatara capacity yekuita chinhu zvinezvinezvinai bati hamuna chinhu muzvipatara, hamuna mishonga yakakwana, matuluzi ekushandisa akakwana.
Chizvarwa cheimwe nyika kana chichida kurapwa muZambia chinobhadhara 100 kwacha inove madhora matanhatu ekuAmerica. Kuongororwa nana chiremba munhu anobhadhara 50 kwacha inove madhora matatu asi achizopiwa mushonga nemapirizi pamari yekuongororwa nachiremba iyi. Vanhu vave kubva kunzvimbo dziri kure dzakaita sechinhoi, Mangura, Bhange, Chegutu, Kadoma nedzimwe kuenda kunorapwa kuZambia. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezveutano vari mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaKonstantino Chiwenga kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Muchirongwa chedu cheLive Talk nhasi tiri kutarisa zviri kuitika kuKenya mushure mesarudzo dzemutungamiri wenyika dzisiri kutambirwa nemumwe akakundwa vaRaila Odinga. Tichatarisawo kuvhurwa kwekambani yeCold Storage Company. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Panoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-13860, 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Iko zvino tombokupai zvaziviswa nechibuku pamitambo yechibuku Super Cup iri kutanga mangwana munyika. Mitambo inenge iriko inenge yakamira zvakadai: nemusi wegugovera Chicken Inn inenge ichitamba neHarare City, kuchitiwo FC Platinum neTenex, Black Rhinos ichitamba neCapes United, Ngezi Platinum neHerentals. Nemusi wesvondo Bulawayo Chiefs inenge ichitamba neZPC Kariba, Manika Diamonds inenge ichitamba neYada, Dynamos ichatambawo neWawa, kuchitiwo mumwe mutambo unenge uri pakati peTriangle neHighlanders. Sezvo nguva iri yapera, regai timbotarisa misoro yaunawo zvakare. Vakuru vakuru vezimura vanoti vabata motokari mbiri dzava Justice Mayor Wadyajena dzanga zvichida kuendeswa kuSouth Africa paboda reBite Bridge. Kanzuru yeHarare yotangawo kuferefetwa nedare reparamende panyaya yekusafambiswa zvakanaka kwemari. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiya mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Soko isika tisenda bakufu.